karapa Central Tel Aviv. Vakaitika ndezo kuti takamuka nezuro makuseni kuchiita sound zemasirens ne Iron Domes. Kana Iron Dome ichi-intercepta rocket, pane noise inoitika. So ndo zvaitika patakamuka makuseni na 6 nezuro. So zvaitika ndezvo kuti pane terrorist organization iri kuGaza inonzi Hamas ndo yaita surprise attack kuIsrael kuno kunezuro. Vanogara vachirwa all the time asi zvane zuro zvanga zviri surprise cause mostly kana vachidai Israel inenge yaenda kunouraya kana kutsvaka maleaders avo ikoko. So izvo hazvina kuitika this time. Ivo vakangomuka vakafunga kuti tiriku attack nasi. So they caught them unaware, like they were not prepared. Vanga vasina kuzvigadzirira.
Kwenyu kwamuri kuTel Aviv kwakarwiswawo here? Vakakwanisa kusvika ikoko here kana kuti kwakangokandwa iwo mamissiles amuri kutaura?
Kwakakandwa marockets asi what my security forces vari kutaura ndezvokuti nasi inini ndakabva kuenda kubasa nendaa yekuti mapurisa anga avhara maroads achiita stop and search iya yakapenga, you know, cause kwanzi vanhu ava vakapinda. Sezvo vakapinda vasina kuoneka vanogona kunge vari muno muTel Aviv as we speak. Because Tel Aviv is central.
Saka kutaura kuno kumurukunzi garai muzimba?
Yes, muzimba. Ene vanhu ava they were caught by surprise kuti normally kana kune chinhu chakadai kune ma bomb shelters kunoko ari underground. So zvinoitika ndezvokuti kana kungaitiwa provocation that side vanotumira mapurisa kuti afambe achivhura ma bomb shelters ese. Asi zvane zuro ma bomb shelters anga avharika ese. Meaning it was total surprise. Chero mapurisa haana kana nguva yekuvhura ma bomb shelters because vanga vafanirwa kuvatirana nema soldier. Vanga vaita shoma this time. So munhu wese aifanirwa kunge ari ku field ikoko kuchitsvakwa vanhu ava.
Vazvavhura here ma bomb shelter kana kuti achiri akavharwa murugodzigara nzimba?
Achiri akavharwa. So zvakaitika ndezvokuti marockets akapedzisira kukandwa nezuro kumapass 8 like this. So takarara usiku hwese, everything was quiet. Tikamuka makuseni kana masikati, everything was quiet. Asi nhasi ndaona panews kuti Israel Defense Forces iri kuenda kunoataka ikoko because Israel haiataki like zvesurprise, inovaudza kuti vagadzirire. So every time inovapa warning, kune vanhu vanovafonera ikoko kuvaudza kuti udzai vanhu kuti the masfaketi matrinsis akadai dai dai cause ndo panogara vanenge vachitsvakwa vacho o ndo kunochengetwa zvima weapons kumabuildings acho ipapo. Asi this time around kune intelligence inofanirwa kugara iri up to date. Asi confusion nao ndeyokuti sei nezuro vasina kuona kuti kune chinhu chakadai like chiri kuitika.